Mumwe mubereki anoti hapana chakaipa kuti mari iwedzerwe ndivamusa mandimika ava nemwana anodzidza pangezi high school kumondoro.
So we're talking about because Marie is quite bad and I shine it up with him. I was just meeting her later on. That's how I'm seeing what she ran. So as you think we chased her one time to 10 minutes. I don't think her, I'm going to try to shine with you.
Vamandimika vanoti zvainge zvakanaka dai mari yechikoro yese chibhadharwa nemari yekuamerica iyo inodzikamisa mitengo yezvinhu asi vanoti zvinonetsa pachitariswa mari iri kutambiriswa vanhu munyika asi mumwe mubereki ane mwana anodzidza pachinhoe high school vaisrael nyandoro vanoti zvikoro zviri kungowedzera mari pasina kuirana nevabereki
top up inofanira kuitwa vanhu vachikonsidhawo vachivari vanocherechedzawo kuti upfumi hwedu hwakamira sei munhu kuna vapamudzirwa mari here
mutauro webazi redzidzo yepasi nepamusoro vataungana ndoro vanoti mari yedzidzo kana kuti school fees inongowedzerwa chete kana zvikoro zvataurirana nevabereki asi mari dzekuchengetwa kwevana pazvikoro kana kuti boarding fees hainei nekuirirana sezvo vakuru vezvikoro vachiona zvakanakira mwana vandoro vakurudzira vabereki kuti vaendese vana kuzvikoro zvinoenderana nehomwe dzavo
vabereki vanofanirwa kuziva kuti kana vaendesa vana vavo kubhoding vokusvarudzana vanenge vaita zvichienderanawo nehomwe yavo saka kana waendesa mwana wako kuchikoro kubhoding pachirungu tinoti waendesa kuluxury saka iwo unenge uifanira kukwanisawo kuti ubhadhare kuti mwana iyeye akwanise kuwana chikafu akwanise kuwanawo mvura yekugeza akwanise kuwanawo kunge pekurara pakanaka
zvikoro handizvo chete zviri kuwedzera mari dzekubhadhara asi nevemapepanhau nevemuzvitoro vari kuita zvimwe chetezvo pepanhau renewsday iro raisimbotengwa nemadhora emunyika anoita $600 kana kuti $600 rave kutengwa chiuru chemadhora emunyika kana kuti 1000 kutanga nhasi mumwe muverengo bepanhau renewsday vaonia tafausipo vanoti havachakwanisa kutenga bepanhau ravanofarira nekuda kwemutengo
munhu achakwanisa kuona newspaper because mari yenewspaper yakutopfuurai mabhandles anga tichema-chema kana tachichema-chema mabhandles kujusa what more manje mari yekutenga bepa vakutokwira mumwe
sachigaro rimwe boka revatori renhau remedia institute of southern africa kana kuti misa vagolden maunganidze vanoti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekukwira kwemitengo yemapepanhau nemasaisai sezvo zvichiguma zvotyora kodzero dzevanhu dzekuwana mashoko ane chekuita neupenyu hwavo
zviri kuitika munyika maererano nekukwira kwemitengo mumaproducts emedia zvinhu zvinotishungurudza chose nekuti tinenge takatarisira kuti ruzhinji rwenyika rwakatekeshera kwose kumativi mana ezimbabwe rwuvewo yatingati information mumafingertips avo vasangane nezvinhu zvinenge zvichiitika zuva nezuva
nyanzvi dzezveupfumi dzinoti mitengo yezvinhu icharamba ichiita chamuramba mhuru kana nyika ikaramba ichishandisa mari yemunyika asi mukuru webhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe vajohn mangunja vanoti havasi kuzodududza mukushandisa mari yemunyika ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena